Vaparire nyatwa vasungwa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare raMajor Street Maskati vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaive gurukota rezveutano. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti vaparire nyatwa vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavanonzi vakaudza sachigaro webhodhi rekambani yeNatfarm vaGeorge Washaya kuti vakanzure magwaro ebasa amai Flora Nancy Sifeku avo vaive mukuru wekambani yeNatfarm vachiti vaida kuti amai Sifeku vashande kumuzinda webazi rezveutano kwenguva isina kutarwa. VaReza vati vavaparire nyatwa vakakonzeresa kuti vanyume nemadzikwa avo vanove mukuru anoona nezvemishonga mubazi rezveutano vapihwe basa rekufanobata chigaro chemukuru weNatfarm kubva musi wa1 Chikumi wegore rino. Muchuchisi wenyaya iyi aenderera mberi achiti izvi zvakakonzera kuti bhodhi reNatfarm ripi amai Sifeku kuna vamadzikwa magwaro ebasa emwedzi mitanhatu kubva musi wa1 Chikumi kusvika 30 Mbudzi wegore rino. VaReza vati izvi zvakaita kuti kambani yeNatfarm irasikirwe nemari inosvika zviuru 10 nezvishanu zvemadhora sezvo Natfarm yanga ichibhadhara vanhu vaviri vanga vachiita basa rimwe chete. Mutongi wedare vaElisha Singano vatura mutongo wekuti vaparire nyatwa vabhadhare mazana 500 emadhora semari yechibatiso. Kunyange hazvo muchuchisi wenyaya iyi anga achida kuti vabhadhare chiuru chemadhora. Dare ratiwo vaparire nyatwa vasiye pasipoti yavo kudare vazvipire kumapurisa anorwisana neuori eAnti-Corruption Unit kuMorris Depo musi wemuvhuro nechishanu svondo rega rega uye kuti varambe vachigara pamba yavo yekuBorodale pamwe nekusavhiringidzana nevafakazi. Kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mudare. Zvataurwa navaReza mudare pamwe nezvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta ravaparire nyatwa vaJames Makia.
Vapinda mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekuti vakashandisa masimba avo zvakanyanyisisa pakuti vakatora mushando wanga ari kuNatfarm wanga ari mukuru weikoko vakamumisa kuhofisi kwavo ndobva vatora anga ari mushando wekuhofisi kwavo vakati aende kunotungamirira kuNatfarm. Izvozvo zviri kunzi vakashandisa simba ravo zvakapfurikidza ende zvakaitawo kuti Natfarm yacho iruze mari inosvika zviuru zvemakumi 15,000. Saka vamiswa pamberi vedare nhasi vakanzi nevatongi ngavabhadhare bhero remari inosvika 500. Vakanzizve ngavaite kuti pasipoti yavo vaise kudare.
Asi vaMakia vati vaparire nyatwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka.
Mhosva yavo vai kuiramba vari kuti ivo zvose zvakaitwa panyaya iyi kuchinjwa kwavanhu vachiiswa kuNatfarm mawadzirwa kubasa zvanga zviri zvanyi zvaifanira kunge zvichiitwa mahofisi mavo. Saka zvinhu zviri administrative kana pari pachirungu hazvinei naivo pachi zvavo weze pese.
Vaparire nyatwa ndeumwe wevanhu vaiva makurukota ehurumende akanga agara kwenguva refu akasiyiwa pakadomwa makurukota ehurumende matsva nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.